famba nebora ndabva ndapira magenga. Vaimondishora bata mazora mabva mapidza magenga. Mabva mapidza magenga. Mabva mapidza magenga. Vaimondishora bata mazora mabva mapidza magenga. 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 Vaimondishora bata mazora mabva mapidza magenga. Vaimondishora bata mazora mabva mapidza magenga.
Magenga. Magenga. Munokwara mazvinzwa magenga. Dima bacha kaitenga paigenga. Kuda kugadzira life pasis nenge zvitanera. Gogo vaimbondudza tochukakura utanera. Please usanera. Them so take a sugar name my brothers down. Fake friends they be calling on a number down. Hey girl, where you been when they fuck you down? Last time I got two kids and they go bazyang. Took tak tak but you wouldn't my bombi. Tak tak but you took a bad thing in Palentine.
Hamanda Tora, famba nebora, ndabva ndapira magenga. Vaimondishora, bata mazora, mabva mapidza magenga. Mabva mapidza magenga. Mabva mapidza magenga. Vaimondishora, bata mazora, mabva mapidza magenga. 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 Vaimondishora, bata mazora, mabva mapidza magenga. Vaimondishora, bata mazora, mabva mapidza magenga.
I'm taking a shot. My gang, I know read, I'm a brody. Those are the bros, I know food, they can low-key. Top of the niggas with tuck, 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 tuck. God, I go freeze, I say bomb it, I nudes on my head. I bad dazzle, I take part out of wango. I'm sick, the rod and the flow, and the gula. My gang, and the pins, and she part out of
I'm a
that killer game, not the Lisa. That linga beef and a Lisa. Mind my pizza, my gang, I tatora my figures. I go, I'm chilling, I'm a sound, I'm a gang, I got sad and a maze. Up on a tatty, I'm moose in the gaze. Morning, my papi, I'm Zion, a baby. My shorts in the batas, I tear, stegging. In the machine, and the pay pension. Soon, the kufamba, and the brand, Maybach. Endo kantanga, you dead, payback. From the ghetto, no capping. I'm the best, and no question, no debate, na ponda quest. Oh, my G's, van deepa zenze. Oh, my jet, and the killer vessel, boss, for pins, a Vida X, I'm about to on.
Hamanda Tora, famba nebora, ndabva ndapira magenga. Vaimondishora, bata mazora, mabva mapidza magenga. Mabva mapidza magenga. Mabva mapidza magenga. Vaimondishora, bata mazora, mabva mapidza magenga. 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 Vaimondishora, bata mazora, mabva mapidza magenga. Vaimondishora, bata mazora, mabva mapidza magenga.